Mangwanani yakanaka vateereri, tinosangana mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 14, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Inini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yepamusoro muZanu PF yasangana nhasi ikabuda nezvisungo pamberi pekongresi yechimbi chimbi iyo iri kutanga nemusi wechishanu. Masangano anomiririra vashandi munyika anoti hurumende yeZanu PF inofanira kuremekedza zvido nekodzero dzevashandi. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Dr. Wilmore Kanyongo, vanoti vanowirirana zvikuru nemashoko ataurwa nenhengo yeMDC Alliance vatendai biti pamberi pekomiti yeSeneti inoona nezvekunze kweAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamusoro muZanu PF yePolitbureau nhasi yasangana ikabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe negadziriro yekongresi yechimbi chimbi iyo iri kutanga nechishanu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wePolitbureau uyo watora maawa mana, mutauriri weZanu PF vaSimon Kayamoyo vati vabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwanga hwaenda kumawere pasi peutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMoyo vati musangano wanhasi wabvumirana kuti nhengo dzePolitbureau pamwe neCentral Committee mubato iri dzicharamba dziri pazvigaro zvadzo kudzamara nguva yadzinofanirwa kusiya basa yakwana, vachiti nhengo idzi hadzifaniri kushushikana nemakakatanwa anga ari mubato ravo.
Comrade ED Mnangagwa welcomed members to the 314th ordinary session of the Politburo. In his opening remarks, he assured all members that the life of the Politburo and the Central Committee will run their full terms and that all anxiety should migrate and members should be ready to work assiduously for the party.
VaMoyo vati gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vaudza musangano uyu kuti nyika ine chikafu chinokwandira nyika kusvika gore rinouya, uye sebato riri kutonga richasunga dzisimbe kuti risimbaradze nyaya dzekusimudzirwa kwoupfumi hwenyika. Vachiti kushanduka kwaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kwave kupa chivimbo chekuti upfumi hwenyika huchasimukira. Vatiwo vari kushanda zvakasimba kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika, uye sebato vachiita zvose zvinodikanwa kuti chimiro cheZimbabwe kune dzimwe nyika chive chakanaka. Vati vari kutarisira kuti kongresi yavo ichapindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu, uye kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakawanda dzavari kutarisira kuti dzichatumira nhume kukongresi yavo. Vati vari kutarisirawo kuti bato reCommunist Party rekuChina richange rakamirirwawo kukongresi iyi. Zvichakadai, mutauriri wesangano vakarwa muhondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuti kongresi iyi ichacherechedzawo vaiva varwi muhondo yerusununguko.
Izvo zviri very important. Nekuisa mawar veterans panzvimbo yavo munyika munomu munyaya dzezvematongerwo enyika, kwandiri izvozvo zvakanyanya kukosha, chinoita chinhu chechinamba 2 kwandiri. Saka izvozvizvi ndizvo zvinhu zvandofungidzira kuti kana zvikaitwa achieved nenyika ikazvigamuchira, hatisi kuzosvika zvepatata tasvika apa kuti nyika yanga yakudzokera muutapwa nekuda kwemunhu.
vaimbova mumiriri wemhondorongezi muparamende vaBright Matonga vaudzawo Studio 7 kuti chinhu chakakosha kuti vari mubato ravo vabatane vosiyana nezvemakakatanwa.
Mazita evanhu vainzi vachadzingwa akatotaurwa kudhara, ndo zvichaadoptwa musi weCongress kuti vanhu ava zvoindodzwa vakanzi vadzinge vodzingwa. Zvekudzinga vanhu vese hazvitombobatsira. Ndosaka makaona president pavakasarudza vamunangagwa pavakasarudza makurukota ehurumende havana kuti imimi maimbosenza navamugabe, saka ndakudzingai. Vakati aiwa varume ngatisenzei, vanhu vanga vachinetsa munovaziya ndovabva. Saka izvozvo nguva yekubatana, hapana vanhu vanofanira kudzingwa. Zvakatorambidzwa izvozvo kuti vanhu vadzingwe mumusangano. Of course pane anonzi masuspension, pane anonzi vasuspendwa kwemakore akadai, zvoindozwa nemusangano. Asi zivaiwo kuti pakadai apa vanhu vanofarisawo vachiti tisi taakudyawo, tisi taakutonga, saka maimbotishungurudza. Izvozvo zviri kuti musangano haushande. Direction ichapiwa musi weFriday parikuitwa Congress yekuti regai kudzinga vanhu, endai munosenza mukambeni ZANU-PF iwine musangano.
MuZANU-PF manga mave nebvonda waponda matambiro ezvidhakwa, vanhu vachiita zvikwata zvikwata zvakazopedzisira zvaita kuti mauto apindire. Vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakaguma vasiya chigaro chavo, icho chakazotorwa navamunangagwa. Nhengo dzeZANU-PF dzisati dzasangana paCongress nechishanu, komiti yepamusorosoro mubato iri yeCentral Committee yakatarisirwa kusangana mangwana pamuzinda webato iri kuti itarisise zvabuda mumusangano wePolitbureau nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano anomiririra vashandi munyika anoti hurumende yeZANU-PF inofanira kuremekedza zvido nekodzero dzevashandi. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti Congress yeZANU-PF inofanira kubuda nezvisungo zvinokoshesa vashandi nekuti ndivo vanobhadhara mitero inoita kuti hurumende iwane mari. VaMajongwe vaudza Studio 7 kuti hazvina kukwana chete kungotaura kuti hurumende ichamusiridza upfumi, asi pasina urongwa hwakajeka hwekuti izvi zvichafambiswa sei.
Nekuti hatisi kuda kutaura kuti tida kukireta mabasa, hatisi kuda kuudzwa nhoroondo, tida kuona zvinhu zvacho kuti chii chavari kuda kuita. Wangotanzwa kuti kuibhizinesi chenokotabvisa 59 o chimwe futi chaitwa chii chinoita kuti makambani aavharwaya akwanise kuvhurika panyowani.
Vatiwo kunyange hazvove kunze vakauya kuzosima mari yavo munyika, kodzero dzevashandi dzinofanira kuremekedzwa, kwete kuti makambani aya ashande muno achibzvinyirira vashandi. VaMajongwe vati ZANU-PF ngaisiyane nekatsika kayo kwekuvimbisa vanhu mabasa, asi ichizotadza kuita zvainenge yavimbisa.
Vatoda kuti vashandi vatiudza zvinavo mabasa vachakrieta, vatitaurirewo kuti avakambopromisa acho vakabudisa mangani nepamusana wose vanhu vatakaona vakazopinda basa akawanda mavhenda anova ndova vari kungotandanisana navo nanhasi. Saka tiri kuti ngavasatitaurire zvinhu zvavasingaiti. Kana ZANU-PF iri serious, ngavanyatsoite roadmap yekuti makambani tichavhura chavhura sei.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudzawo Studio 7 kuti vanopokana zvikuru neurongwa hwehurumende yavaEmmerson Mnangagwa hwekuda kushandisa urongwa hwemasangano akaita seWorld Bank mukumutsiridza upfumi, vachiti pese panoitwa zvirongwa zvemasangano aya vashandi ndivo vanorasikirwa zvakanyanya. VaMoyo vati nyaya haisi yekugadzira mabasa akawanda, asi kuti vashandi vanofanira kunge vachigutsikana nemihoro yavo pamwe nekushanda zvakanaka, kodzero dzavo dzichiremekedzwa.
Vakawanda vanoti aiwa sematrade unions, tarisai kuti vanhu vakawanda vaenda here kumafactory. Isi tiri kuti pavanoenda ngavawane quality jobs, decent jobs, ndizvoka mabasa anokwanisa ane chiremo, mabasa anokupa dignity kuti kana wazi uenda kunozorora ukwanise kuwana pension yakanaka. Ndio mabasa tiri kutarisira.
VaMoyo vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavanotarisira kubva kuCongress yeZANU-PF sezvo vanhu vazhinji vari mubato iri varizve vashandirwe.
Atisina makeria civil service vanogona kufunga kuti ma social services ndio akatonaka. Tirikuona ma businessmen kana kungava mapurisa ma businessmen, ma judge ma businessmen, members of parliament ma businessmen, ministers ma businessmen. Saka atisikuona vachi frame ma policies akanangana nevarombo. Atisikuona zvichitika izvozvo.
Svondo ravhura gurukota rezvemari zvakare vari munyori wezvemutemo mupolitibro yezanu PF Patrick Chinamasa vakatura budget regore rinouya iro rine chinangwa chikuru chekumutsiridza upfumi pamwe nekusimudzira mabasa ekurima. Vamunangagwa pachavo vanotiwo vanoda kuti upfumi husimuke kuti vanhu vawane mabasa nekugara zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Dr. Wilmore Kanyongo, vanoti vanowirirana zvikuru nemashoko akataurwa nenhengo yeMDC Alliance vatendai biti pamberi pekomiti yeSenate inoona nezvekunze kweAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Ndakateerera ndakatarisa video ndichiona abiti nevamwe vachitaura. Ndakaona kuti zvavaitaura zvinokwanisa kutorwa nenzira dzakasiyana siyana. Tingatarisa tichiona kuti nyaya yemasanctions akonzera kuti vanhu vakawanda kuZimbabwe vatambudzika. Saka izvozvo zvinonzwisisika. Dai zvakazviri kunzi maconditions ari right, tinokwanisa kuti no, ngati kampenei kuti masanctions abviswe. Zvirizvo zvatakambotanga kufunga ndichitarisa pakaitika machanges akaitika kubva kwakaita president Mugabe. Ndichifunga kuti analysis yangu yanga iri kufunga kuti no, takupinda muchapter nyowan from where kwatanga tiri during president Mugabe. But manje zviri kuitika izvi ndiri kuona kuti kunenge kwakuita militarization mafunctions enyika. Andinyatsoziva kuti izvo zvimanje izvi zviri kutiendesa kupi kana kuti tichasvika kupi.
Nyaya dzemauto achipindira munyaya dzematongerwo enyika dziri kutambirwa nenzira dzakasiyana siyana. Ngatimbodzokerai pamashoko akataurwa navabiti. Pane chamunopokana nacho here pamashoko avakataura nezuro?
Sekuona kwandakaita inini kutaura kwakaita bit ane aikumbira kuti masanctions abviswe mbijana. Ndinowirirana nazvo izvozvo, but ndinofunga kuti panofanira kunge pane maconditions ekuti tinopa support iyi kana zvakadai nezvakadai zvaitika. Nokuti pakasadaro handione tichikwanisa kuita ma-free and fair elections gore rinouya.
Sei muri kudaro Professor Kanyongo?
Mafunguro angu aya ndiri kuona kuti masanctions akabviswa pasina maconditions tinoita enable the current government yotadza kuita ma-reforms anokwanisa kuti tiwe nema-free and fair elections gore rinouya. And tinokwanisa kuwa stuck ne the same government again, which wakawanda wari muhurumende iyoyi wakatirakidza kuti was competent for a very long time. Now pane machanges anenge ari kuitika akadai neku kuti vanhu vave productive, kuti pasaitwe waste yakawanda. But andifunge kuti izvozvo it's enough kuti tibva tati full throttle ahead masanctions ngaabviswa.
Tiri kuona izvo kuti izvo mauto akapindira muZimbabwe akakwanisa kuti vamugabe vanga vachinetsa kubvisa pachigaro vabve pachigaro veruzhinji vakazvifarira. Mune remangwana imi vakanyongo sechipanga mazano munyaya dzekufambiswa kwemashoko, munofunga kuti kupindira kwemauto uku chinhu chinenge chakanaka here?
Kupindira kwakaita mauto tichida kuenda nezvemubhuku kwakanga kusina kunaka, nekuti wakabvisa government. Asi isu semaZimbabwe, even inini ndakazvi gashiyawo sekuona kwekuti no sinzwa mugabe wanga wanetsa kubvisa kupindira kwakaita mauto kwakagashirwa neruzhinji rweZimbabwe kuti ano munhu anga atinetsa for almost 40 years finally aita sei abviswa. So asi manje kuona kwandiri kuita ndekwekuti chi mutungamiri akauya uyu akaluza opportunity yekuti nyika yese iite confidence. Dai akakwanisa kuita government ya includer mamwe ma parties, you know, here and there kuti iwe inclusive government, I think zvaikwanisa kupa vanhu confidence yekuti real change now yaitika.
Dzimunyaya dzematongero enyika, Dr. Wilmore Kanyongo vachitaura vari parunhare vari kuOhio naRay Choto weStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa chanhasi ndini Evans Zininga. Kwasara mazuva mashoma kuti vanhu vapemberere zororo rekisimusi, vakawanda muchinoi vanoti zororo iri richange risinganakidze sezvo vanhu vakawanda vasina mari. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vanoti havaone vachipemberera zororo iri nemufaro sezvo vanenge vasina mari yekutenga tunonaka nezvipfeko zvevana. Mumwe mugari wemuchinhoi uye vari murairidzi, Amai Stembeni Zambuko, vanoti zororo rekisimusi richange risingavafadze ivo nemhuri yavo sezvo vari kuwana mari mazuva maviri zororo risati rasvika. Amai Zambuko vanoti nekuti vachanonoka kuwana mari vachatadza kutsvaga mari kumabhanga kuti vatengere mhuri yavo zvavanoda pakisimusi.
Christmas inenge isina kumira zvakanaka nekuti isusu tisina mari. Vamwe vanenge vatambira kudhara asi isusu tongozotopedzisira kutambira, saka hatifungi kuti tichatinakidza Christmas nekuti vana vanenge vachitarisirawo kuti vaonoimbe dzeChristmas vaonewo kudya kwakanakawo, saka hatifungi kuti change ichitinakidza.
Amai Chenai Kosa vanogara mumusha unogara veruzhinji wechikono hono. Amai Kosa vanoti kisimusi yegore rino hainakidze sezvo vanhu vanenge vasina mari nekuti mabhanga haasi kupa vanhu mari yavo. Amai Kosa vanoti nekuda kwekuti zvitoro zvakawanda zvave kuramba vatengi vanenge vachishandisa makadhi kana kuti swipe, nokudaro zvichavaomera kuti vatenge zvavanoda.
So far mama banks hamuna kana mari, hatina kana cash zvekuti utengere vana chikafu cheChristmas chaizvo, hauna kana mari. Saka Christmas yacho haisi kutomboita, iri kutobhohwa because mari haisi kutenderera. Mari ngaitenderere tikwanise kutengera vana zvavanoda. Zvimwe zvacho hazvide kuswipe, zviri kuda cash. Saka tinotenga nei? Ndozvandiri kuona Christmas haisi kumbona kiti gore rino haina kidzi nekuti haina cash. Mama shops havade kuswipe kana eco cash havaidi. Saka tichida kutengawo zvimwe zvino necash, but cash yacho hapana. Mabhengi macho hamuna mari. Saka Christmas yacho haina kidzi kana usina mari.
Izvi zvinotsigirwa nava Lawrence Mulambo avanoti havatombofunga nezvezororo rekisimusi nekuti hapana kwavanowana mari sezvo vasingashande.
Ndanga chatombotombofunga chinonzi Christmas because I have no means. Pana kana kwandowana mari ndiwana umwe ndinini ndisina means, umwe anazvo zvavo means, kuti hapana kana kutomboifunga hatitombotora nezvayo.
Asi vamwe vanoti kunyange zvinhu zvakaoma munyaya dzezveupfumi, gore rino vachafara pakisimusi vachipemberera kubva kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita anoti kisimusi yegore rino vanhu vakawanda vanenge vachifara kuti vari kutamba kisimusi vaMugabe vabva pachigaro, uye nekuda kwekuti vashandi vakawanda vehurumende vanenge vave kupiwa mari dzavo nenguva yakatarwa.
Ndinofunga kuti gore rino vanhu Krismasi vachange vachifara chaizvo. Tanga vanenge vachifarira kuti gore rino vamwe vanenge vachitangawo kutamba gore rino kugaba satonge pana purezidendi mutsva. Ndinofunga kuti vanhu vanenge vachifara chaizvo, uyezve vanhu vazhinji vanenge vahorawo mari dzavo.
Hurumende yakazivisa kuti masoja nevanoshanda mune zveutano vachatambira mari dzavo musi wa15 zvita, vachiteverwa nemapurisa nevanoshanda kumajeri vachatambira musi wa19 zvita. Vadzidzisi nevamwe vose vanoshanda muhurumende pamwe nevari pamudyandigere vanozopedzisira kupiwa mari dzavo musi wa21 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Sangano Energy Sectors Workers Union of Zimbabwe rinoti vashandi vezesa vari kuronga kuramwa mabasa nemusi wechitatu svondo rinouya zvichitevera kusawirirana kwevashandi nekambani yezesa. Munyori mukuru musangano iri vaGibson Mushunje vanoti kuratidzira kwevashandi vezesa kuri kuenderera mberi nemusi wechitatu. VaMushunje vashoropodzawo makurukota anga ari mubazi remagetsi nemashandiro avaiita nevakuru vekambani iyi, vachiti zvose zvaiitwa zvaive neuori hwavanoti hwakaita kuti kambani iyi itadze kufamba zvakanaka.
Vadzidzira kuri mutemo Constitution of Zimbabwe inotipa raiti kodzero dzekudemonstrate, asi ndingade kuti ndigadzirise development yandingangoti iripo yaitika kubva nezuro kusvika pandiri kutaura nemi iye zvino izvi. Mapurisa vatibvumidza kuita demonstration.
Zvinangwa zvedemonstration iri kuitwa iyi zvimbori zvii kusvika pakuti taakuenda kunoratidzira?
Ndingade kuti ndikutorei bek, takanyorera management yezvesa tsamba musi wa27 November atakanyora neconclusion nemabullet 7. Asi paragrafu yekutanga yetamba iyi takanyatsovataurira kuti isusu tave nedemocratic space dekutiite izvi, nekuti utongi hwenge huripo hune mamanagers enge ari kupatronize ana Grace Mugabe. Mukana iwo wavepo, vashandi havasi kufara. Indastry hamuna collective bargaining. Indastry hamusi kuteerwa mitemo yeprocurement yekutenga nekutengeserana. Indastry haisi kuteerwa mitemo yematender rules. Zvazve kuti anoziva ani iye anotenga. Zviri kutengwa zvacho nekambani zvinodhura, iri 10-15-fold mapurisi. Ndobva zvakonzera kuti product yacho inotengeswa nezesa yemagetsi yobva yadhura. Kambani iri kufandwa nechiforimbo, kambani iri kufandwa nechikuru, kambani iri kufandwa nezvakaora zvinodhura. Simbi imwe chete inogona kutengwa iyo zvonosvika kuzesa yachinja maoko kana kuti ka4 mumwe nemumwe achiisa kati yake. Dividenda unowadhiure makastomers iwayo. Corruption mukatarisa zvinge zvichiita kumaminista anonzi Ndenge nemukadzi wake. Dziwe patronizing the industry. Maminista aya tinotori nevakawanda vairi vatatu. One wacho has been appointed in the current cabinet. Saka it's a matter that for another day that we are going to take up. Fare naye.
Hapana here vamwe vevashandi vari kubva vambunyikidzwa votorerwa kodzero dzavo vobatwa zvisina kururama nechikonzero chekuti vashandi varonga kuti varatidzire?
Aiwa, izvo hazvishaigwe. Madepartment avo hedzi vari kuedza nepavanokwanisa kuchidzira vashandi kuti musauye murod. Asi ndine meseji kuvashandi ivavo kuti either you are with us demonstrating or you are a beneficiary yekuba kwemanagement. Ndine a strong message to those workers. Kana tagadzirisa zvinhu zvanaka hatizoonana zvakanaka, nekuti road yekuti tiri kuda kutofamba kugadzirisa industry tinofanira kutoifamba tese. Saka mushandi ari kutyidzirwa ngaatiudze kungatyidzirwa nani ngiti bva tazvigadzirisa, nekuti tiri kuratidzira zviri mutemo. Mapurisa atibvumidza kudemonstrate. Critical departments yezesa kubva kugeneration kumapower stations, amtoking kubva kuhange Kariba power station, Harare power station, Bulawayo power station, to let them continue to operate.
Munyori mukuru musangano reEnergy Sector Workers Union of Zimbabwe vaGibson Mushunje vanga vachitaura vari parunhare vari kuHarare.
Watch it. Zviri kubva pasi pasi.
Tanga wekwasando achitipa kambo kanonzi paida moyo mumanzi watakuridzira inasi uchiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 tiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi, komiti yepamusoro muzanu PF yasangana nhasi ikabuda nezvisungo pamberi pekongresi yechimbi chimbi iyo iri kutanga nemusi wechishanu. Masangano anomiririra vashandi munyika anoti hurumende yezanu PF inofanira kuremekedza zvido nekodzero dzevashandi. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Dr. Wilmore Kanyongo, vanoti vanowirirana zvikuru nemashoko akataurwa nenhengo yeMDC Alliance vatendai biti pamberi pesenati inoona nezvekunze kweAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare masikati anhasi na 2 p.m. apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa chanhasi. Ndinokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Ivan Zeziniga, ndiri muWashington DC.